Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 3 2023. Makateerera kustudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nhengo yebato reTribus yourayiwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu PF muHarare. Dare repamusorosoro reSupreme Court ropa mutongo unobvumidza nhengo dzeTribus kukwikwidza musarudzo dzedare reParamende. China yoramba kuti iri kutyora kodzero dzevashandi nekukanganisa nharaunda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhengo yebato reTriple C vatanaka chitsunge vanonzi nebato ravo reTriple C varohwa nedemo rinodzokorora varohwa nedombo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu PF Glenview 7 muHarare. Vatsigiri veTriple C vanoti vanga vachiita musangano wanga vapiwa mvumo nemapurisa kuti uitwe, asi vatsigiri vezanu PF vakauya kuzovarwisa. Mumashoko kuvatori venhau bazi rezvekuburitswa kwemashoko pamwe nemapurisa vatenda kuti pane munhu afa. Mapurisa ati achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata va Trust Will Chikomo nengo yeTriple C iri kukwikwidza yakamirira bato iri kuGlenview South.
Pazara rezvanhu kuti dzira kuti saka vachenge tinokambena. Saka zvadaro nemva vepolisi vatuma mapurisa eriot. Saka icho vanhu vangaifanira kunge vachiroita ipapo pazosvika vamwe vedu. Unachia panzvimbo parari bakuna pakati pakatozara polisi nemaite zvanhu. Uva maite zvanhu bvataka kunenga matombo. Vanenga matombo vachibva taka kutema motikari. Vatema motikari dzedu. Unza vanhu vaya vadi vedu vatinga veTBC vachibva vaenda. Saka pavaenda pavazunzwa kuti apa nukiripa ya pepati pakarwa matega zine polisi pakliwa. Vakuchibvira kudzimba dzavo. Vakuchibvira kuti umwe wedu azotemwa nedombo. Akambasira pafosi. Akuzikira kumba kwake hake.
Pane vari kuzikanwa here kuti ndoo vakanda matombo aya zvafamba sei?
Vari kuzikanwa kuti vakanda matombo.
Vamutema ndivanani vari kuzikanwa here?
Vamutema vasati vatapuwa mazita avo. Ndiri ndani tiri panzvimbo. Saka tava tichizobvunza vanga varipo vati kuti vari kuziva here kuti ndiani vatema vakashanda matombo. Asi vari kuti mayouth ezanupf anogara nemo mutanaka.
Mamhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Vaenda kundomangara ndo vanga varipo vamwe machambeni vatati nawo.
Saka mutumbi wemufi uri kupi pari zvino?
Mutumbi wemufi uchiri paground pauri kunzwa vati vatemwa nematombo patanaka.
Saka imomo nzvimbo yenyu yeGlenview zvinhu zvakamira sei chaizvo? Sei muri kuitika mhirizhonga yakadai? Ndo zvagara zvichiitika here kana kuti?
Munzvimbo yedu yetiri constituency magara muchitoitika violence. Hatisi kutenderwa kukambena zvakasununguka. Last Thursday ndotwenda. Patakaenda muhutsho kunze tinonamira maposters edu. Pakauya mayuti vakatumwa necandidati iri kukwikwidzwa neZANUPF nemugari yautete adaita kambena yewhite chinte bewhite. Vachibva vasvika vobva vati bloka vobva vatora flower yanga aenda ngaenda mumaposta avo vobva vabira moto yedu yekunamira maposters eZANUPF. Pavobva vatora mashanga aida kutisa motikari yangu.
Watrust Will Chikomo nengo yeTriple C iri kukwikwidza yakamirira bato iri kuGlenview South vari parunhare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Tichiri panyaya iyi, tabatawo vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira.
Murombo ndinoziva kuti kune mwana weZimbabwe ashaika mukuruwana. Isu mukuru wenyika akabudi pachena akati haadi kunzwa zvemhirizhonga.
Asi kune vamwe vari kuti munongoita gudzira mukanwa kutaura asi kana kwa kuzviita uku kune kusina zvamunozoteera pamashoko amune muchitaura munoti
isu chatinoita sebato rezanupiyefu hatifariri mutambo wekunongedzana nenyika asi tikatarisa kudzaka vetipesii vakatsema vamutedi nevateedzero vavo isu hatinganyomanya nenyaya idzi nekuti isu chatinenge tichikurudzira runyararo nekudanana.
Saka se zvaitika izvi zviri kunzi nhengo dzenyu ndodzauraya munhu matanho apa hamuchatora sebato.
Isu sebato hatina matanho atinokuita wekusunga asi chekutanga ndechekuti isu tinokunzira vamuri ngaabate munhu iyeye tapedza izvozvo tichanamba tichiwedzera kudzikisa kura purezidendi wedu nemutungamiri wedu wepati nenyika vamutangaza rekuti ngative nerunyararo ngative nekudanana isu kuzanupiyefu tinotasingazive ngadzidzisi saka tichawedzera kudzikisa shoko iri kumasapota zvedu ose.
Vakafanira kubata chigaro chemukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanupiyefu Vafarai Marapira vari parunare muHarare nestudio 7. Chakadaro, mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanga vachiita misangano kuManicaland nhasi. Asi sematauriro emumwe mukuru mubato iri amai Lynette Karenyi Kore vatsigiri vavo vanga vachityisidzirwa.
Tanga tiriko nhasi but taona vai vezanupiyefu vakaplandwa in each and every entry yekuti vanhu vauye kumarali kwedu. Zvoreva kuti havasvika violence iri physically but that silence iyoyo neintimidation yekungotsvitsvidzira vanhu kuti sabhuku anozi ngaanyore vanhu vanouya kurali vese vazotsvitsvidzirwa izvozvo ndo zvandiri kuona kuti aiwazve kana tichienda kusarudzo the election must be free and fair so marallies izvozvo tabva pahauna the ground was pegged.
Mimwe misangano yaitwa kupi navachamisa nhasi?
Nhasi taita kunyatate, kunyanga no, kunyanga south.
Saka vachamisa vanga vachiudza vanhu kuti kudii?
Vachamisa vanga vachiudza vanhu hurumende ine zvido zvevanhu pamoyo. Ichange ine mapolicies akasiyana siyana. Vataurawo kuna vanasekuru naana gogo kuti muCCC in the new government yeGreat Zimbabwe for everyone. Munhu wese anenge akwedzera anofanira kuitwa take care nehurumende. Vaya vana vekuchikoro tinofanira kunga tiine makaricula anoda anodiwa nevana uye inoengejwa vabereki. Vakuru vakuru vese vanga varipo vanga vachifarira kunzwa vachitaura kuti muhurumende yavachamisa vashandi vachava nemuhoro unokwana, zvipatara zvigoita mishonga, marodzi edu agogadzirwa. Uyewo veminda vari kumaminda vanorima kumafarms vari kuti land is invisible, land yakatodistributwa asi taakudiwa kuzogadzirisa kuti aiwa tisaita 99 yeelis asi kuti vanhu vapiwe matitle deeds papiwe zvikwanisiro zvekuti varimi.
Asika vamwe vanoti vari kunyanya kuvimbisa zvinhu zvakawanda zvinozonetsa kugadzirisa nekuti mari yacho inobva kupi, vachitiwo bato renyu ndo riri kutonga maguta omu asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Aivazve vanotadza nei kuzvigadzira pavanga vari muhurumende yemubatanidzwa munhu wese anoziva kuti nyika yakanga yashanduka zvinhu zvakatanga kufamba.
Avanga wari mumwe mukuru mubato re-Triple C amai Linet Karenyi Kore wari parunare kwa Mutare na Blessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro mutungamiri wenyika veMasuna Munangagwa nhasi vanga vachivhura chimwe chikamu chegwenya remarasha kuhange uko vatenda hurumende yeChina nekubatsira muhurongwa hwekugadzira kuti ringe richitanga kushanda. Dare repamusoro-soro re-Supreme Court nhasi ratambira chikumbiro chenhengo gumi nembiri dze-Citizens Coalition for Change nevamwe vana chekuti vaenderere mberi nekukwikwidza kuva nhengo dzedare reparamende. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitura mutongo uyu, mumwe wevatongi vatatu vanzwa nyaya iyi, Justice Lekani Mwaera, vati dare rarasa mutongo wakaitwa nedare reHigh Court muBulawayo, uyo waive warambidza nhengo idzi kukwikwidza, vachinzi vakaisa mapepa avo nguva inotarisirwa nemutemo yadarika. Izvi zvatsinhirwa nerimwe gweta range richimirira nhengo dzeTriple C, vapaida moyo saurombe.
Sekisi wakwenyu tatiri pamberi pedare reSupreme Court pamusoro penyaya yekubviswa kwema candidates yedu eTriple C kuBulawayo vari 12. Sadare reSupreme Court rapa mutongo rati iro makandidates iwayo adzoswe akonteste kuBulawayo.
Vachitaura nevatori venhau vakafanobata chigaro chemutauriri weTriple C muzvarefa dzai mahere vatendawo kuti ndizvo zvaitika mudare. Vaenderera mberi vachiti
zvinhu zvekuti zvinotirwadza nokufanga singafani kubviswa pekutanga asi ndopatiri. Kune vagari kana kuti macitizens tiri kuyambira kuti tapota munhu wese ngaabude, ngatibudei neuwandu hwedu musi wa 23 August kuitira kuti tikunde nepakuru musarudzo dziri kuuya. Zvanzi navachamisa, toda kuvaka Zimbabwe inoshandira munhu wese.
Gweta revanhu gumi nevaviri vakakwidza nyaya iyi kudare vatembi Ngosi Magwaliba havana kutaura nevatori venhau. Asi vachitaura neStudio 7 vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanupf vafarai marapira vati mutongo wapiwa kumatare uyu unoratidza kusununguka kwematare.
Sebato zvanupf itsogamuchira mutongo wese inoburitswa nematare enyika. Izvo zvinoratidza kuti matare enyika anozvimiririra, haana anovatuma nekutaura kunoita mamwe mapato. Isusu tinokurudzira mutemo kuti uteedzerwe. Hatitarisi kuti zvanakira kwedu kana zvanakira kupi.
Mune imwewo nyaya, mutongi wedare reConstitutional Court vaPaddington Garwe nemagweta ari kumirira mumwe wavari kuda kukwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika vaSevia Kasukuere nemagweta vaLovedale Mangwana avo vakaenda kumatare kunoti vaKasukuere vasakwikwidze vaita musangano nhasi vakabvumirana kuti vachazeya nyaya yekuti yonzwikwa nedare here kana kwete svondo rinouya. Gweta ravaMangwana vaLouis Uriri vatsanangura zvaitika mudare.
Dare ranga richikumbirwa navaKasukuere kuti rimise kudhindwa kwemaballot papers. VaKasukuere hajisa pamberi pedare application yavo yekuti maballot paper amire kudhindwa. Asi zvazonzwewo zvakare chichemo chavo chekuti nyaya yavo inzwikwe neConstitutional Court. Chinzwikwe nechimbi chimbi nekudaro nyaya yacho ichanzwikwa neConstitutional Court musi wechipiri. Na 9:30 mangwana.
Gweta ravaKasukuere vaMethod Lovu vabvuma kuti zvindizvo zvaitika mudare. Dare repamusoro reHigh Court nerepamusoro-soro reSupreme Court akapa mutongo wekuti vaKasukuere vasakwikwidza pachigaro chemutungamiriri wenyika vachinzi vaive vapedza mwedzi gumi nemisere vari kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chakurudzo yemashandiro yemakambani ekuChina ari munyika yakaitwa nesangano rakazvimirira rega Information for Development Trust iyo iri kuratidza kuti makambani aya ari kutyora mitemo zvakanyanya yatsamwisa chimwe chizvarwa chekuChina chinova sachigaro vesangano remabhizimusi reAfrican Empire Group vaSteve Zhao zvokusvika pakutadza kuzvidzora. Chakurudzo iyi yabudiswa mubhuku raparurwa nhasi muHarare nesangano iri. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa nevatori venhaumo Harare nhasi pakupararwa kwebhuku reIDT iri mushure mekunge vashaya mufaro nezvavanzwa zvichibudiswa mukupararwa kwebhuku rakanzi Pests and Curses, Impact of Chinese Mining on Local Communities in Zimbabwe. Vazhavo varamba kubvumirana netsvakurudzo iyi iri pamusoro pemashandiro emamwe makambani ekunyika kwavo ari munyika. Asi vasizani weza vanoshanda kuchikamu chekuburiswa kwemashoko kumuzinda wekuAmerica muZimbabwe vachitaura vakamirira hurumende yeAmerica vati iwo America inotsigira sangano reIDT mutsvakurudzo dzaro pasina kutora divi.
Makambani aya angave achibva kuAmerica, angave achibva kuBritain, achibva kuChina, anofanira kutevedzera mitemo yemuno muZimbabwe, anofanira kutevedzera mitemo yemalocal authorities. Iyezve anofanira kutevedzera mutemo weinternational community kushanda muno muZimbabwe. Chirongwa ichi chinoitwa nevanhu veinformation for development trust, haive kuAmerican embassy, haive kupi, haisarudze futi kuti inoongorora makambani eAmerica kana kuti eChina.
Uku vachawanda majoni vanova mukuru wesangano reIDT vatsananguravo nezvebhuku ravo ravaparura nhasi iri.
Ibhuku riri kuburisa zviri kuitika munharaunda zviri kuitwa zvicherwa nemakambani emachina kuti tione kuti vari kutedzera mutemo here.
Asiwo vachipikisana nekuita kwavazhavo, vamajoni vati ivo zvanga zvakakosha kuti vazhavo vange vatanga vaverenga bhuku raparurwa nhasi iri vasati vakundwa nekugumbuka.
Tanga ndechekuti pane avo vawanzwa vachinyunyuta havasati vaverenga zviri mubhuku.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida saurombe avo vanga varipowo pakuparurwa kwebhuku iri. Vatiwo hurumende inofanira kuona zvekuita pamwe chete nemakambani aya anobva kuChina.
SeZimbabwe Lawyers for Human Rights tiri kuti isu tiri kuti hurumende inofanira kunga iri kuprotekta mahuman rights ari kuitika even mamining communities. Asi totiwo vari kumaina vacho vanofanira kunga vaine a respect of those human rights. Macommunities vanofanira kunga vaine maremedies anovabatsira kuti kana zvinhu zvichinge zvakanganisika vabatsirike.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa munyika vaWinston Chitando kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Masangano evashandi eZimbabwe Federation of Trade Unions pamwe neZimbabwe Congress of Trade Unions agara achinyunyuta nemashandiro emamwe makambani anobva kunze kwenyika, zvikuru anobva kunyika yeChina. Asi gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinapundo Paul Mavhima vakaudzawo Studio 7 kuti nyaya dzekusatevedzerwa kwemitemo nemakambani ekunze kana kushungurudzwa kwevashandi dzinofanirwa kumhangarwa kubazi ravo kuitira kuti patore matano nekukasika. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kupomerwa mhosva dzekuda kurambira pachigaro vakundwa musarudzo muna 2020 vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare reFederal Court muWashington DC nhasi kuti vapomerwe nyaya iyi zviri pamutemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe.
Nyika yeAmerica yava noutongi kune bumbiro rinodarika makore mazana maviri. Vava netsika yavakaumba ina matura ezivo nokuite zvinhu. Tiri kuona chose kuti vari kucherechedza mirayo yavo. Takatarisana nezvakaitwa navaTrump ra2020 apo pavaizama kumisa basa ravanhu rokushara utungamiri hwenyika imomo. Ndopairi kubva mhosva yakanyanya ipapo yekuda kupitigura simba ravanhu rokushara mutungamiri wenyika muchekerere zvichiitwa nesarudzo. Pane dzimwe hadzo nyaya nhatu dzatiri kuonawo dziri kuitwa nematunhu matatu imomo.
Tomboona kuti ivo vaTrump vari kuramba vachiti aiwa kufukunurwa kwenyaya idzi kuri kuenderana nekuti vaJoe Biden avo vakavakunda mugore ra2020 vari kuda kuedza kusvibisa zita ravaTrump kuitira kuti vasapinde musarudzo dzegore rinouya, munoona sei izvi?
tatarisa chakatanga. Chakatanga ndo basa rataitwa na wa Trump ruku taku viringiza basa ravano. Takaona wachikuruzira vamwe vanhu wakanga wasina mvumo kuti vagova pakati pokukanda masarudzo mavhota vanoti electoral votes aya. Tikazoona isusu wa Trump vachikuruzira vanhu kuinda kundokwira pamizinda weutungamiri weAmerica. Ngati pane matare avo tikaona kuti pakatofiwa ipapo. Saka zvinhu zvese zvakaitika izvi ndo zviri kuda kugadziriswa nemutemo wemhosva dzatarisa navaTrump. Zvagara zviri pazvo zvekuti ushe hunorwirwa. Saka kana ivo vaTrump vachitarisa kupinda mumapitsi egore rinouya, takatarisana neizvazvo 2024, asi havangagoni kupa chikonzero chokuti hurumende yeAmerica yava kuvarwisa takatarisana nhake mutange egore rinouya iro. Asi kungoti pane mhosva dzekuda kugadziriswa dzakaitika mugore ra2020.
Pane zvingadzidzwe here nenyika yeZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imomuno?
Zvidzidzo zvikurusa zvinofanirwa kuitwa nenyika yedu yeZimbabwe. Chokutanga, tikange tava nomutemo wavanhu. Mutemo iwoyo ndiwo unenge wamirira simba ravanhu. Tikatarisa ZEC, Zimbabwe Electoral Commission, tiri kungoona iri kungovhuvhuta ichingovhuvhuta nokuti haina mbiru dzakasimba dzomumurayiro nokuti iri kutambwa nayo. Totarisa zvemakoto omuno. Matare ari kuvhiringidzwa, haana mbiru dzakasimba. Ose iwoyo anenge ongovhiringidzwa tikati nehofisi yapresident anenge aripo. Sezvaida kuita Trump kuAmerica, tinozviona kuAmerica uko zvakaramba nokuti mitemo yavo yakadzama ndeyavanhu yavakabvumirana zvasiyana nokuno.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Urayi Zembe, vari parunhare muHarare naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Anozviti ndiye mutungamiri mutsva wenyika yeNiger, Abdurahman Tiani, azivisa nhasi kuburikidza nemashoko paterevhizheni kuti nyika iri mugwara rekuenda kusarudzo dzeutongo hweguta ruzhinji, asi haana kupa zvizere kuti zvichafamba sei. Svondo rimwe chete abvuta masimba achibvisa mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum. Soro dzarongwa patsva musarudzo dzenhengo dzeparamende mudunhu reUlawayo zvichitevera mutongo wapiwa nhasi nedare repamusorosoro reSupreme Court wekuti dare reHigh Court rakaresva pamutongo wekurambidza nhengo 12 dzebato rinopikisa reCCC dzichinzi dzakanonoka kusvitsa mumagwaro adzo ekuti dzikwikwidze musarudzo kudare reNomination Court. Mutongo wedare reSupreme Court uyu wapawo mukana kune vamwe vanosanganisira nhengo dzemapato eFree Zimbabwe Congress neZimbabwe African National Congress, izvo zvasvitsa vanhu vachenurwa nedare kugumi nevanomwe. Izvi zviri kuuya kwasara mazuva 20 chete kuti nyika ipinde musarudzo, izvo dziri kutyirwa nevamwe kuti dzinogona kukanganiswa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi iri kuitika mune dzimwe nzvimbo munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora pamwe chete nenhengo yezano PF Dr. Masimba Mavaza vari kuBritain.
Aiwa, isu sevana veZimbabwe semacitizens tiri kufara kuti chokwadi chabuda pachena. Tiri kufara kuti maMP edu adzoserwa, vanhu vanga vakasarudzwa nevanhu vaakuenda kunoita basa ravo rekunomiririra vanhu. Saka nyakunyange tiri kufara, hatisi kubva tapembera zviya zvekurasa nguo, nekuti vanhu ava vanga vasinambofanirwa kunge vambosungurudzwa in the first place nekuti havana mhosva yavanga vakapara. ZEC yanga yakataura pose pose, vanhu vose vachinzwa vakaburitsa humbowo vachitaura kuti takaisa mapepa edu nenguva. Zanu PF neufirifiri wayo yanga ichida kutsvaga kuteketudza kuti ikwanise kupinda mublawayo itore maconstituents eburuwayo ayo avatadza kutora pamakore ose anga achiitwa sarudzo muZimbabwe.
Dr. Mavaza, munoti iwo nemutongo wapiwa nedare reSupreme Court?
Mutongo wapiwa neSupreme Court tinotambira nekuti tiri vanhu vanogara vachikoshesa chinobuda mumatare edzimhosva. Tinoziva kuti utongi hwemutemo yeZimbabwe hunokosheswa nehurumende nevana veZimbabwe. Chepiri, zvinoratidza kuti zvaitwa neSupreme Court izvi zvinoratidza kuti isusu tagara tinokoshesa electoral process yedu, uyezve tinokoshesa the independence of the judiciary muZimbabwe. Vanyaradza vanga vachiukura nevanga vachitaurisa vemapatakasiyana siyana kunyanyanyisa veTCC vanga vachingoti mutemo womuZimbabwe vakabiwa nehurumende kana ne ZANU PF. Iko zvinezvi vanyara vakushaya kuti vodini, nekuti koti iyoyi yapa mutemo unotsigira TCC, asi ZANU PF haisi kutuka kana kushoropodza dare, nekuti inoziva kuti dare rinotonga matongero aro. Hatiudze dare matongero arinofanira kuita.
Vadzokora, mazwa zvataurwa naDr. Mavaza Hanzi, munosimboti makotsi akaiswa muhapwa neZANU PF kana kuti ari captured? Hezvo zvabuda izvi, pindurai chinzwi.
Nyaya iripo haisiye ZANU PF kuti nhasi yangomuka yakutevedzera mutemo. Tinoziva kuti ZANU PF vanotyora mutemo mazuva ose. Nyaya yaitika apa inyaya yevanhu, simba revanhu. Simba revanhu, simba revana veZimbabwe raonekwa nhasi. Inonzi pachirungu pressure. Macitizens akaita inonzi faka pressure.
Dr. Mavaza, pane vamwe vari kuti mutongo uyu unogona kunge wabuda wakarerekera kuTCC, nekuti papa ine nyayawo yava Modi yekuti vakayanonokwawo kuendesa mapepawo kumatare.
Aiwa, uku kutungana kwembudzi. Nyaya yekungoti vaModi woga vanga vaendeswa kumatare hazvingarevi kuti ZANU PF ingarasi 12 seats nekuda kwemunhu mumwe chete. Saka hazvinei navaModi izvi. Matare edzimhosva haatongwe neZANU PF. Takabvira takuudzai kuti utongo weZANU PF ndewejechetere, ndewegutsa ruzhinji. Kana dare tichinge ratonga, hurumende haina simba yekudzora zvatongwa nedare.
Vadzokora, kwasara mazuva makumi maviri kuti sarudzo dziitwe. Zvinhu zvamunotarisira kuti zvingadai zvagadziriswa nezeki kusvika musi wa 23?
Tiri kuramba tichitaura nenyaya yevoters roll kuzeki. Voters roll ravakatipa nderekuti unotoning'inidza maziso kuti ukwanise kuverenga. Harisi mufomu yatakataura inotarisirwa kuti vanhu vapiwe. Uyewo tinoda kuti rirambe richiburitswa tichiriona kuti zvinhu zvakamira sei. Kune nyayawo zvakare yamuri kuona iri kuburitswa kwese kwese, nomboo hwacho huripo. Vhek yakawedzera mapolling station kupfuura avanga vakaisa. Akawandisa acho haasi kutozikanwa kunzi ari papi. Asi ndichipedzisa, ndinongoda kutaurira vanhu vari kumamisha kuti ngatichitungamidzai kushinga, ngatichishingai kekupedzisira. Tiende tese neuwandu hwedu, hakuna anokuona. Endai munovhota, musingatye.
Dr. Mavaza, kwasara mazuva makumi maviri kuti sarudzo dzisvike. Zvii zvinotarisirwa nebato renyu kubva kuZimbabwe Electoral Commission?
Kubato renyu, we wish them good luck, we wish them more time, we wish them zvakanyanyisa kuti vawane simba rekunyatsomhanya kana rekunyatsoita sarudzo ine mazvo. Vasingatyisidzirwe nenhubu dzinotyisidzira dzichingonyeba kuti tinomhanya kuHouse of Commons. Tinoda kuti zvakare kuruzhinji reZimbabwe, aiwa, musanyeberwe. Nhamo haipedzwe nekuti papinda kamwana kadii kanonzi kamukomana. Nhamo inopera nekuti tabatirana kushanda tose nekuvhotera vamunangagwa. Nekuti tinodiwa, hatingarasi vabereki nekuda kwekuti kwauya vatorwa vechicheche. Nhamo haipedzwe nekuti kwashandura vagara vachironga. Nhamo inopera nekuti tada kushandira pamwe. Ngativhoterei vatinoziva.
Vanga vari nhengo yeZANU PF vari gweta vamasimba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Mazwo zvakare kubva kuna sachigaro weTCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Imwe nhengo yeTCC yofa mukurwisana nevatsigiri veZANU PF muHarare. Dare repamusoro-soro rorambidza zvinodzokorora. Dare repamusoro-soro robvumidza nhengo dzeTCC dzakamhenge dzarambidzwa nedare reHigh Court kukwikwidza musarudzo. Iko ndoko kupera kwenhau dzanhasi. Tichiti aiwa, rambai muchititsigira muzvirongwa zvedu zvemazuva ose. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusemina Praxidus Jeremiah.
Soko isika tisenda ba ku VOA ndebele.